Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gunyana 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori ane mukurumbira tsitsi dangarembwa nemumwe wake Julia Burns nhasi vabatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voparura gwaro rine zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa.
Pasava nemunonzwa siwa asina kunyoreswa kuvhota. Vanhu vapuwe madocuments, vari kunze kwenyika vavhoti vari kudiaspora vakabuda nekuda kwematambudziko atinawo. Vakakoshesawo kuti nevanenge vari kumatorongo vavhote.
Sangano rePassengers Association of Zimbabwe roshushikana nekuwedzerwa kwemari dzemakombi. Tine hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo nezvekushaya kwemunin'ina wake Lancelot Mapfumo aive zvakare nhengo yechikwata cheBlacks Unlimited.
Vakabatwa nekenza yemabhonzo. Ndoya vakabatwa nayo. Kenza yakanonokerwa. Dai yakaonekwa ichiri kutanga ingadai yakarapika.
Ko zvirango ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika here kana kuti huori? Teererai gakava redu ranhasi panyaya iyi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi tiri kuno kuStudio 7 muWashington DC. Tungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaparura gwaro rine zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raparurwa nhasi neTRC rinonzi Pre-Election Pact on Electoral Reforms kana kuti Prepare muchidimbo. Vachiparura gwaro iri muHarare, vaNelson Chamisa vati zviri mugwaro iri ipfungwa dzevana veZimbabwe, vachiti pavakatenderera nenyika ndozvakakumbirwa neveruzhinji kuti kuitwe sarudzo dzejekerere.
Tanga vakati munhu wese anofanira kuva nekodzero dzokuvhota, pasava nemunonzwa siwa asina kunyoreswa kuvhota. Vanhu vapuwe madocuments, vari kunze kwenyika vavhoti vari kudiaspora vakabuda nekuda kwematambudziko atinawo. Vakakoshesawo kuti nevanenge vari kumatorongo vavhote. Nevaya vanenge vari pabasa ari mapurisa kana kuti vari masoja musi wekuvhota vanofanira kubvumidzwa nokupuwa mukana nenzvimbo yokuvhota. Tachiparurawo chinhu chakabuda muruzhinji chekuti kunofanira kuva nekutaurwa kwesarudzo kana kuti vabuda musarudzo panenge vavhotera vanhu. Ipapo zvinofanira kuitika panzvimbo yavhoterwa nevanhu. Zvaprezidendi, zvaMP, zvakansela zvinofanira kubudiswa panzvimbo inenge yavhoterwa iyo. Tovawo nemaresults achiiswa papublic portal kuitira kuti pasaita unozochinja maresults kana kuti unonosvika unowedzera kana kunotapudza panenge pavhoterwa nevanhu. Chechitatu, pari kutaurwawo nyaya yekuti toita sei kuva nevoters roll recredible kana kuti voters roll rinowirirana nevanhu kuti munhu asazoti rangu rakanyorwa rikadzimwa sezvinoimbwa nevepostora. Zita rinofanira kunge ririmo muvoters roll nguva dzose. Tinofanira kunge tichiti kana ukaritsvaga ririmo rakanyorwa zvakanaka, kwete kuti musi wokunovhota.
Vatiwo bato ravo rinodawo zvakare kuti
chechina inyaya yeintegrity kana kuti udzamu nekuremekedza kwevanoita kuti sarudzo dzive. Munoziva kuti refuri akanga ane divi raakarerekera mutambo uyo hauperi zvakanaka. Saka panodikwa kuti ZEC ive inenge isina kwayakarerekera, ive iri pamusoro pemapato kwete muhapwa mebato. Zvavhotera vanhu hazvifani kuchinja. Vanhu zvavavhotera zvinofanira kuramba zvakadaro. Ndosaka tikuti UN ingaibatsira ana SADC dzobatsira uyewo vanhu kana vavhota sarudzo dzobuda saizvozvo.
Vatiwo vanoda kuti vatori venhau vachengetedzwe.
Tine nyayawo yemapolitical freedoms. yekuti kuve nema freedoms media vanhu vachibvumizwa kutora nekutapa nawo. Munhu akazviona zvakaitika musi unouno kuti kugokwe vatapi venhau vakarohwa vakazvindikitwa. Izvozvo hatizvitarisiri. Tinotarisirawo kuti kana vatapi venhau vachitapwa nawo, kana zvakaitika kunana Chinwegu kuti mutapi wenhau pakaitika bowa bowa rakaitika, vatapi venhau vanofanira kufamba vachichauchika pfungwa nemashoko vachitendedzwa, uyewo vanhu vachionawo mazano akasiyana siyana kubva kunhepfenyero dzakasiyana siyana. Vamunangagwa nevamwe vanokukwidza, toenda patv tonotaura mumwe nomumwe zvaakanakira, toona kuti achaitwa mukwasha wenyika ndiani, nokuti kupfimba nyika ka nenyaya yetransition mamekanisms kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, panovhotwa kwawanikwe kupinda nokubuda kwevamwe zvisina gakava, vanhu vachionesana, vanhu vachibatsirana, nyika ichienda mberi.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mutriple C, amai Ellen Shiyedenga, vati
zvinhu izvozvo tikasagadziriswa patinoenda ku2023 tichava nesarudzo dzine upopoto, vanhu vachigununguna kuti zvinhu hazvina kufamba mushe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSidix Muradzikwa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha zvikuru kuvandudza mitemo yesarudzo, vachiti zvinhu zvinomwe zviri kusimbiswa nebato retriple C mugwaro ravaparura iri zvinogona kubatsiridza kuita sarudzo dzejekerere.
Tinoona ndechekuti hurumende icharasira kunze zvisidzo zvinomwe izvi zvataurwa, vachiti bato retriple C harigoni kuti rinyore zvisidzo zvaro zvarinoda, nekuti vanoti hamusi pane vamwe panokurukurwa nyaya dzematongerwo enyika muPollard muya. Vachati Pollard makaramba kupinda muPollard, saka vacharamba kugamushira zvinhu zvataurwa nebato retriple C. Pati yeZANUPF, bato riri kutonga reZANUPF, haringagoni kuti ritambire zvitsidzo izvi.
Vachipindura kumibvunzo yatavatumira panharembozha yavo, mutauriri wesangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana, vati vanga vasati vawana gwaro raparurwa netriple C iri vezvinoda kuvandudzwa mumitemo yesarudzo, vachitiwo kana vazoriverenga vachapindura zvakazara. Asi nhengo yeCentral Committee yeZANUPF Joseph Chuma vati Zimbabwe iri kutogadzirisa mitemo yayo yesarudzo.
Sarudzo yagara iri kugadzirika endi iri kugadziriswa kudare rekuparamendi. Tichanoda izvo ndatoshamisika kuona madimanzi eTPC vanganomakati ari 7. Madimanzi autoitika kudhara muno muZimbabwe.
Hurumende yakabudawo pachena kuti mitemo yesarudzo yemuZimbabwe yakanaka zvikuru kudarika mitemo yenyika dzemuSadak, nekudaro haisi kuzovandudza mitemo iyi sezvo yakarumbidzwa nevanoongorora sarudzo mudunhu reSadak. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vari kuchema-chema kuti mabhazi ari kukurumidza kupera uye ave kudhura kubva zvakaparurwa urongwa hwehurumende hwekusunga vemushikashika vasina magwaro akakwana. VaGoliati vanoti vanotambira havo chirongwa chekuvasunga avo vasina magwaro akakwana, vachiti vanotenderana nemapurisa kuti vakawanda vavo vave njodzi kuvanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGoliati.
Zvinotonge zvinhu zvakaipa, asi kwatiri zvakatinakira, nekuti vadharura mumaguta umu, vamwe vari kuba vachishandisa motikari dzinotakura veruzhinji, angava makombi, mapuraivheti, zvimwe zvakawanda zviri kuitika. Saka tiri kuti zviri kuitwa nemapurisa kumboda kumbobvisa huni enda kubvisa nhubiri zvakatinakira zvikuru. Chinhu chatikuda ndechekuti vanhu vari kuda kunyatsoita basa rekutakura vanhu vange vari pasi nemitemo, tore zvinhu izviri kukurudzirwa nehurumende kuti vanofanira kuva necertificate of fitness, maroute permit, vanofanira kuva nepassenger liability cover, uye zvakare vari mumasangano akarongeka ekutakura veruzhinji.
Asi izvi hazvisi kukonzera here kushomeka kwemotikari nekuzowedzerwawo kwemitengo nevashoma vasara pamugwagwa?
Iye zvino makombi akadzoka, vemakombi vari kutakura vanhu vanoenda kunokwira makombi marengi makombi ari kwaari kutakura. Dambudziko riripo riri kuonekwa kuti transport yedu ichiri shoma, nekuti vanhu vanga vajaira kuti vanoda kukwira mota dzakachipa zvakafanana nemabhazi ehurumende ezuko. Pane mamwe mabhazi kuti ari kutakura zvakare ema operator makuru ani mabasi makuru vari kutakura futi ndivangoti vanhu vanoita sarudzo yekuti vachakura asi netambudziko kuti transport yacho inozombokurumidza kukerawo muchanogara veruzhinji.
Pane zvamuri kuitawo here sesangano kuedza kutaurirana nehurumende kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Apa tiri kutaurirana nemaoperator, tiri kutaurirana nehurumende yacho ndivangoti kuti tinge tichigadziriswawo transport inge ichiwanika kusvika vanhu vapedza basa, nekuti peak hour yekupedzisira inotanga na 8, 9, 10, 11 vanoshanda mumahotera nevanhu vanoita mabasa ekutengesa, but 9, 10, 11 transport inonetsawo zvinhu zvikuru.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti bhiri remutemo wekuchinja mashanduro emasangano akazvimiririra chero zvaro risati ratambirwa nedare reparamende kana nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo, masangano akazvimirira ega atotanga kumanikidzwa kuritevera pamashanduro avari kuita panguva ino. Tinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaMasaraure nezvenyaya iyi.
Hurumende pairi kuti tiri mudishi reringezment raga pavanotaura kuti kuita mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa. Munoona vanhu vanosungwa vanopidzisa vachigara pre-trial detention yawandisa, vanhu vaakungotenherwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva refu. Tichiona kutouyiswa kwepgob isati yatovawe mutemo, tichiona kuti practice administrative conduct yehurumende zvaakutoitwa ngevatove mutemo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Zvese zvinotaitwa zvichiya zvinhu zvaakuitwa nepgob kana wamutemo zvaakutoitwa izvezvi, vanhu vachirambidzwa kushanda basa ravo vasina kusaina maagreement, vanhu vachitanga kunzi vanyore mamwe maripoti kuti vatikwanise kuramba vachienderera mberi nebasa ravo. Zvazviri kuratidza ndezvekuti hurumende yezambiev haina hanya kuchinja ivo, yakachinje ihurumende iri kuaainhonyo ayohekare wakaita kuti ipetsane nedzimwe nyika kusvikira yatotemerwa zvimwe zvirango nenyika dzakaita seana United States of America nedzimwe nyika dzekuii pane imwe nguva.
Asika iyo hurumende iri kuti hakuna nyika ka inoita wada watonga muzinda wenyuchi ichiti vanhu vanofanira kuteedzera mutemo.
Basa remango basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable. Kana hurumende haidi kuti civil society ive independent, zvinoreva kuti iyo kuti haidi hoda accountable. Civil society haikwanise kuzohoda hurumende accountable kana yashanda seri department kana serimwe branch rehurumende. Zvinoita kuti macitizens aorganize yani outside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei, ko constitution ikaga kuiremekedza sei, kuapo makaga kugadzirisa sei. Zvino ivo havadi kuhodwa accountable.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori ane mukurumbira Tsitsi Dangarembwa nemumwe wake Julia Burns nasi vabatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga vakanzi vabhadhare faindi nezviuru makumi manomwe mudare redzimhosva. Mutori wedu wenhau Godfrey Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Barbara Mateko vatiwo kana vaviri ava vakatadza kubhadhara faindi iyi vanogara mujeri kwemwedzi mitatu. Mukupa mutongi, dare ratarisa kuti vaviri ava vanhu vakura uye vane mabasa avo uye vasina kumbopara dzimwe mhosva. Dangarembwa ati haana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavo, achiti zvinorwadza kuti vanhu havana kufara nemutongo wavapiwa.
Nasi tatokwa kuti zveshuwa takapara mhosva nekufamba kwatakaita nemaplakadzi edu anga akanyorwa kunzi tiri kuda media freedom nezvimwe zvakadaro. Isusu hatisi kufara ngekuti hatina kumbofungidzira kuti muZimbabwe kufamba munhu muchinyararire unganzi wapara mhosva.
Gweta revaviri ava vaChris Mike vatiwo vaviri ava vatoisa chikumbiro chekupikisa mutongo uyu kudare repamusoro.
Saka vafare nekubatwa nemhosva ndomamirira zvakaita. Saka vasingafari kudaro vaita chikumbiro chekuti nyaya yavo igokwidzwa kudare guru reZimbabwe runzi High Court vachinyunyuta nemabatiro aitwa nyaya yavo.
Vaviri ava vakasungwa apo vairatidzira muna 2020 uye vakaudza dare kuti vaisaziva kuti vaipara mhosva. Vaviri ava vaive nezvinyorwa zvainge zvakanyorwa kuti vaida shanduko uyewo kuti mutori wenhau Hope Chingono aive mutirongo asunungurwe. Danga Rembwa ane mukurumbira pasi rese uye bhuku rake raachangobva mukunyora This Monabel Body rakasarudzwa pamubayiro webooker prize muna 2020. Nervous Condition ya 1998 ndiyo rakave bhuku rake rekutanga uye rakadomwa nenhepfenyuro yebbc kuve pamabhuku zana akasandura upenyu hwevanhu pasi rese. Danga Rembwa akave mukadzi wechitema wekutanga kuwana mubayiro wePeace Prize of the German Book Trade muna 2021. Akawanawo mubayiro wePen Pinder Prize nePen International Award for Freedom of Expression muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri havana magetsi panguva iyi. Vanhu vanobatsira vari kuedza kubatsira vawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian riri kurova nzvimbo dzakawanda dzeFlorida muAmerica. Vanoona nezvemamiriro ekunze veUS National Hurricane Center vanoti vanotarisira kuti dutu mupengo iri richaramba richishaya simba nhasi. Nzvimbo dzinoshanyirwa zvakanyanya dzinosanganisira Disney World, Universal Studios neSea World dzavharwa nekuda kwedutu mupengo iri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaparura urongwa hwemamiriro akaita nyaya dzekuwana chikafu kana kuti White House Hungry Conference. Vakati munhu mumwe chete pavanhu gumi muAmerica haana chekudya. Akandeke kutanga mumakore makumi mashanu muzinda weWhite House kuchiita urongwa hwakadai. Vana mamiriyoni mapfumbamwe vanonzi vakatarisana nenzara. VaBiden vanoti vanoda kupedza nyaya yenzara muAmerica musvika mugore ra2030. Rudzo. Brazil iri kuenda kusarudzo nemusi wesvondo. Sarudzo idzi dzichinzi nevamwe dzine makwikwi akasimba pakati pemutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro nevaimbove mutungamiri wenyika iyi vaLula da Silva. Asi vaBolsonaro vatotanga kuti vakakundwa musarudzo nevanopikisa dzinenge dzabirirwa. Nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru muhurumende nevemabhizimisi vanodyidzana navo ndiyo yapa kuti upfumi hugwadame here yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Svondo rino nerakapera, vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi nemumwe vakapa kurudziro yekuti zvibviswe. Asi hurumende yeAmerica inova imwe yakatemera vakuru ava zvirango iri kuti hazvisi kuzobviswa kusvika munyika mave neutongo hwejekerere. Vanopikisa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti nyika inange kumawere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe uye nengo yeZANU PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Izvozvo tinozvitoita zvakaita nevatungamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica vakataura kuti masanctions against Zimbabwe, against Cuba anofanira kubviswa, nekuti masanctions aya akaitwa yatinoti unilateral, nekuti America neshamwari dzayo yakaita masanctions yatasina kuenda through United Nations protocols. Saka tinoona kuti kushandisa chiZimbabwe nekabisira kwekuda kumbunyikidza munhu nekuti haana simba kuti ita zvatoda or else tinokuomesera. Saka nyika idzi dzamunatozvionawo kuti zvinhu zvazvoafecte Zimbabwe chete, nekuti mangwana inewo nyika ichaitiwa nhasi Zimbabwe, asi mangwana inokwanisa kunge iri South Africa kana Botswana inoitwawo zvirango zveupfumi zvakadai. Tichitaridzawo futi kuupfumi hwenyika yeZimbabwe huri kukanganisika zvikuru, izvo zvinokotera kuti dzimwe nguva zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kusouth Africa kana kuBotswana kana kuZambia, nekuti muZimbabwe macho zvinenge zvakaoma nenyaya yemasanctions. Saka nyika idzi dziri kuzviona kuti masanctions aya kaya chinhu chinofanira kutoshoropodzwa zvikuru, uye zvichinofanira kutaurwa nezvacho neti neZimbabwe chete, asi nyika dzepasi rose dzinofanira kunge dzichitaura kuti masanctions aya haasi targeted, asi anotoita chinoti mass damage to the community, nekuti anenge akananga upfumi hwenyika.
Touya kwamuri vaZembe, munoti kudini zvataurwa navamuponda izvi?
Zvataura ose manyepo. Manyepo pakuti zvatakaziya isu, ini ndiri mugari womuZimbabwe ndakaberekerwa muno, handisi pa zvirango zveAmerica neBritain zvataurwa navamuponda izvi. Tinoda kuti ivo vamuponda vatiudze pakatemerwa Zimbabwe, vanhu veZimbabwe, nyika yeZimbabwe neAmerica neBritain zvirango zvoufumi hwenyika. Zvandakateerera zvangu vachitaura zvese inhema. Hurumende dzichirwidzana dzinorwidzana nomuitiro unobudisira zvizvarwa zvenyika idzo dzemberi. Saka kana nyika idzodzi dzarwidzana, hurumende dziriko dzichitea inditaitisikoisi ruzhinji wezimbabwe tiri kuno inovava navamwe vavo kuti aiwa hatitungamirei nyika zvakanaka mujekerere, tichidai tichifumisa nyika yose, tisabirana tisabara vanhu tooranga kuteerera, vobva vaisirwa zvirango nehurumende nevanhu veAmerica vachiti nhiki 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 nhiki, vakadomwa vanhu vacho vamuponda vanonepa. Ini ndihureta pano Dr. Urayai Zembe, handisi vamasanction eAmerica neBritain, handisi zvavo zveZimbabwe nevamuponda naparitauri ipapo. Vari kunyepa vachinyepera vanhu vomuZimbabwe, vachinyepera vanhu vomuSadhaki, vachindofuura vatungamiriri vedzimwe nyika zvii dzakaisirwa masanction muZimbabwe zvekunyepa. America neBritain dzakaisira vanhu vandataura vanoita zvisina kunaka kuparadza upenyu hweruzhinji hweZimbabwe.
Vamuponda
apa ndikuona kuti mukuru wangu paro ari kutozvikontradhikta, nekuti ari kutozoti kune nedzizigera iri kuti Zimbabwe haisi kuti ZANU PF. Mutemo wangu wakananga vatungamiriri veZANU PF waita kuti ZANU PF this that that that, but mutemo wakananga Zimbabwe unoti Zimbabwe Democracy Recovery Bill chichi uri kunanga Zimbabwe. And chinotaura mutemo uyo ndechekuti makambani anenge azoita business neZimbabwe anopiwa mutongo wakanyanya. Ndosaka makaona makambani akaita sana Barclays Bank, Standard Chartered Bank, ana Lever Brothers, ana Coca-Cola, makambani mahombe anganye mahead office muZimbabwe akabuda akaenda South Africa kana kudzimwe nyika achitiza mitemo iyoyo. Izvozvo zvikara kuti muZimbabwe ukada kutenga paPayPal kana ukabhadhara necredit card remastercard hazviite. Tinotoda kuti that country is izvo zvisimwe zvinhu unobata kana paYouTube uchibhadhara necredit card remuZimbabwe hazvibvumi, nekuti inyaya yemasanction. Saka zvinhu zvokuda kuti ZANU PF this ZANU PF that, vanhu vari kutaurawo zvavo dzigozi vanopiwa mari nemaNGO vopiwa mari nemaforeign missions ana CIA and other people like that.
VaZembe, petai chirongwa chedu tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Chazoita kuti ruemba rutande kumakambani avataura akaisirwa mazvirango ndechekuti vamwe vedu vanoresva vari muZimbabwe veZANU PF vari kuita zvouori, vachitonga nouori, vachiita zvorusuta pachavo, kungava kudivi reparamende, kungava kudivi reexecutive kwapurezidendi nekabineti, kungava kudivi rejudiciary, vakadzvarana kwese kwese ikoko. Saka sistimu yavo yokuita zvinhu ndeyokunyima vachiitira pachimhuri chapaguru kana kuti paparika kuti isu tiri
Mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party, Dr. Uriah Zembe, manzwawo zvekare kubva kunhengo yeZANU-PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda. Vaviri ava vange vari parunare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Tichifambira mberi muna 1984, chikwata cheBlacks Unlimited chakaburitsa damba refu rinonzi Mabasa. Asi anotungamira chikwata ichi, Thomas Mapfumo, anoti moyo wake uri kurwadza zvikuru sezvo kufa kwakaita munin'ina wake Lancelot Mapfumo masvondo maviri adarika, kuri kureva kuti pavanhu gumi vainge vari muchikwata ichi kwasara vatatu chete, vamwe vose vakashaya. Mukuzeya nekurangarira Lancelot, Blessing Zulu abata Thomas Mkanya Mapfumo kuti tinzwe nezverufu rwaLancelot.
Mukanya totanga nekuti tine urombo nekuti siya kwakaita mukoma Lancelot. Mukatudza kuti chii chaizvo chakaitika chakazopa kuti vange vachirasikirwa neupenyu wavo?
Vakabatwa nekenza yemabhonzo. Ndoya vakabatwa nayo. Kenza yakanonokerwa. Dai yakaonekwa ichiri kutanga ingadai yakarapika. Ava vakagara kuchipatara kwemwedzi ndandiri kuSouth Africa, ndakavasiya vachienda kubasa because vanga vaineka basa ngavanga vanga vachinoshanda. Saka ndiri kuSouth Africa ndopa vakaadmitwa kuhospital.
Mukoma Lancelot vakatanga kuimba nechikwata chenyu rini?
Inini ndingati ndo vaive vatinoti mafounder members eBlacks Unlimited. Vasivo vakatanga ndofunga kwanga kwakuma80s kutanga kuti vaimbe neband. Vaisenza basa rimwe ravaishanda kumaindastry yesecurity. Inini ndikaona ndikati ini basa ravanoshanda iri ranga risinganyatsovapa mari yakanaka. Ndikavadaidzai ndikati aiwa uyai tiite zvemusic. Ndakavaona kuti vakanga vaine tarendi yacho yekuridza ngoma ende kuimba vaigona kuimba ende vakanga vachigona kuridza keyboard futi. Saka ndavaunza kudaro ndopa takatanga tese kushanda tese pamwe chete. Ndakagara makore akawanda. Ndikakutaurirai kuti pane imwe albhamu yedu inonzi Mabasa, tanga tasara tiri vatatu pavanhu avo. Paalbhamu hapane vanhu 10 asi vanhu vapenyu tanga tasara tiri vatatu, inini naiwo mukoma Lancelot naWashington Kavaya ari kuEngland.
Hazvisi nyore kuti angava mwana wamai kana kuti imwe nhengo yamunenge muchiimba nayo kuti mugare muchiimba mese kwenguva yakareba yamuri kutaurai. Zvii zvakapa kuti murambe muchiwirirana kudai namukoma Lancelot?
Ndikakutaurire shamwari yangu, inini mumba medu vakomana tiri vatatu, taka tiri vatatu, uri panzwisisa? Asi munhu nemunhu anga ainewo shamwari dzake. Asi isisu pake zvedu tiri vatatu takanga tiri shamwari, ndodzava dziri shamwari dzangu. Vanhu ivava vari tu, hapana chinhu chandaita chisina vanin'ina vangu mukati.
Muimbi Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table chatinokurukura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvenyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai, gender-based violence. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, namba dzinoti 001 202-465-0318. Totarisa misoro yenhau dzanhasi. Munyori ane mukurumbira tsitsi Dangarembwa nemumwe wake Julia Burns vabatwa nemhosva yekukonzera nekupeshedzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington, D.C.